Mukuru anoona zvekufambiswa kwemabasa emapurisa mudunhu reMashonaland and West kana kuti Operations Assistant Commissioner Martin Nyirenda vakaudza musangano wedunhu weCivil Protection Unit kana kuti CPU nechitatu kuti vari kushanda nemauto pamwe nevasori kubata vanhu vari kutyora mitemo yekuderedza chirwere cheCovid-19. VaNyirenda havana kupa uwandu hwevanhu vabatwa nemapurisa kusvika pari zvino, asi vakati vakabata mabhazi anotakura vanhu vanoenda kuZambia kunohodha mapfumbamwe kusanganisira mabhazi ehurumende eZupco maviri. VaNyirenda vakati vari kubatawo zvizvarwa zvekuZambia izvo zviri kupinda munyika zvisiri pamutemo nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira kuvhima zvisiri pamutemo. Sachigaro weCPU mudunhu diki reHurungwe iro rakavharwa vaAndrew Tizora vakati mapurisa ari kutadza kuita basa ravo nemazvo sezvo aine motokari imwe chete pamawadhi makumi matatu nematanhatu uye inenge isina mafuta ekufambisa nguva dzakawanda.
Policing enforcement particularly takananga nezeta rapa. They are not resourced. Vane motokari 1, you know, Hurungwe is 36 wards. There is one vehicle yatingatotaura nezvayo isina futi fuel requirements zvinoita kuti vakwanise kutenderera.
VaNyirenda vakabvuma kuti semapurisa havana zvikwanisiro zvakakwana kuti vaende panzvimbo dzose dzavanofanirwa kusvika nenguva. Vakabvumawo kuti rimwe dambudziko nderekuti motokari dzinotakura vanhu zvisiri pamutemo ndedzevakuru vehurumende nemapurisa avo vanofona vachikumbira kuti motokari dzavo dziregedzwe kana dzasungwa. VaTizora vakaudza musangano uyu wakapindwa nevakuru vemapazi ehurumende kuti dunhu ravo harichisina nhomba dzekudzivirira chirwere cheCovid-19. Mapurisa akazivisawo kuti nekuda kwekuvharwa kwenzvimbo dzekutandarira vanhu vave kunwira doro mudzimba kana kuti mashabhini, nzvimbo dzavanoti vanhu vanenge vasingatevedzere mitemo yekudzivirira chirwere cheCovid-19. Mutauri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vanoti havasati vave neuwandu hwese hwevanhu vakasungwa munzvimbo dzakavharwa mudunhu reMashonaland and West sezvo matunhu madiki ose asati avapa uwandu hwavo. Dunhu reMashonaland and West riri kuramba riri pamusoro pavanhu vari kufa pamwe nekubatwa nechirwere cheCovid-19 munyika. Pavanhu gumi nevanomwe kana 17 vakaziviswa nebazi rezveutano kuti vakafa nezuro nekuda kwechirwere cheCovid-19 vapfumbamwe ndevemudunhu reMashonaland West uye pavanhu mazana masere ane makumi maviri nevatanhatu kana kuti 826 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare mazana maviri ane makumi masere nemumwe chete ndevemudunhu iri zvakare. Pavanhu zviuru zvishanu zvine makumi manomwe nevatatu kana kuti 5073 vachiri kurwara neCovid-19 chiuru chimwe chete chine mazana masere nemakumi mana nevana ndevemudunhu reMashonaland West. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.